Zanzigar can drive. Kusina mai, kusina mai, kwanzi we haku in drive. Zanzigar haku in drive.